Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 21 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vafamba vachipinda mumarestaurant vakatanga kupinda mune restaurant marestaurant vakapinda maviri kuPretoria nezviro vanga vari muSandton.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvosvikana nematanho ehurumende yenyika iyi ekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika.
Vazhinji vana vari kuendeswa kunororeswa nguva isati yakwana. Tinoita kuti ini ndinzwe kufara chaizvo kuva ndiri kuita mutambo uyu waMondi Street.
Munyori wemitambo yekuvaraidza vanhu ane mukurumbira Peter Churu orumbidzwa mushure mekuburitsa mutambo wechipoko unonzi Molly Street. Vamwe varimi vave kutanga kukohwa gorosi vachiti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira, asi hurumende ichiti gohwo regorosi mwaka uno richazadza matura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kushushikana nematanho ari kutorwa nehurumende yenyika iyi yekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwara anozvipa mvumo yekugara munyika iyi. Mapurisa anonzi ari kuita chipatapata chekuvhara migwagwa achigugudzira vanhu mudzimba achitsvaka vasina mvumo yekugara munyika zviri pamutemo. Bazi rinoona nezvemukati meSouth Africa rinoti riri kudzinga vanhu vari kupinda munyika zvisiri pamutemo vari pakati pezviuru 10 nezvishanu nezviuru makumi maviri 15,000 kusvika 20,000 pagore. Izvo rinoti zviri kupa kuti hurumende irasikirwe nemari yakawanda. South Africa inonzi ndiyo nyika ine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kudarika dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kubuda muZimbabwe vachinotsvaka maforo manyoro nekuda kwekusagadzikana kwemamiriro ezvinhu munyika, izvo zvinosanganisira matongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheJohannesburg University Dr. Colin Chambwera kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yeimmigration I think inyaya inogona kutangira kumaelections pakunoti pane mapati ainyanyotaura zveimmigration akawana mafuta akawanda. Saka zvavakuita kunge nyaya iyi yeimmigration iriwo kufarirwa chaizvo nevanhu vekuSouth Africa nenyaya yekuti muSouth Africa mavani vanhu vakawanda vasina mabasa vari kuti ivo vari kutorerwa mabasa nevanhu vanobva kunze vanosanganisira maZimbabweans. Saka mumazuva maviri apfuura Department of Labour neveimmigration nemapurisa vafamba vachipinda mumarestaurant vakatanga kupinda mune imwe restaurant marestaurant vakapinda maviri kuPretoria nezviro vanga vari muSandton and kwese ikoko vachitora vashandi vavaisvikowana vasina mapepa akakwana. But hakusiri kwega kwazviri kuitika zvinhuizvi. Zvinhu zviri kuitika kunzvimbo dzakawanda kuDurban, zvinhu zvakaitika kuPort Elizabeth. Ndingati zviri kutekeshera nenyika yose panguva inei.
Saka veruzhinji vari kupona sei nezvinhu zvakamira mamirira zvakaita iwayani?
Zvava kuenderana kuvanhu vasina mapepa panguva inei zvakaoma, nekuti nyaya iyi iri kusvika munyaya dzematongerwo enyika yobatanidzira kuti kune vanhu vakawanda munyika munomu vasiri kufara nekuti kune vanhu vasina mapepa vari kutora mabasa uye vanobvuma kutambiriswa mari shoma saka vanhu iva vasina mapepa panguva inezvo zvakavaomera zvakanyanya asi kumazimbabweans kune vamwe vane mapepa vanga vari pane ZEP ya Zimbabwe Exemption Permit iya vari kushanda nokuti pari zvinezvi vanhu veimmigration vari kuenda kumarestaurant and ikoko kwakawanda mazimbabweans asi vamwe vane maZEP saka ivava havana madambudziko
kurudziro yenyu kumhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa panguva dzino ingava yekuti kudii nemamiriro akaita zvinhu
chokwadi chacho ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune avo vanokwanisa kuti vaite mapepa zvakakosha panguva inei kuti vaite mapepa hongu zvakaoma kuita mapepa acho asi chakakosha panguva inei chokuti paunowanikwa uri at least wanikwa uine paspoti ine mazuva zvinogona kukubatsira kana usitori mapaspoti zvachose zvinogona kunzvisa uye kana kuti paspoti yako aine mazuva ake expire zvinogona kuoma zvakanyanyisa
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepa musorosoro cheJohannesburg University Dr. Colin Chambwera vachitaura vari parunhare kuSouth Africa. Munyori wemitambo yekuvaraidza vanhu Peter Churu ari kurumbidzwa zvikuru mushure mekuburitsa mutambo wake wechipoko unonzi Molly Street uyo unoburitsa pachena kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba. Molly Street inyaya yechipoko chinonzi chakanetsa kuchiredzi makore akawanda apfuura. Pasmondlovu anotipa nyaya inotevera.
Molly Street mutambo unoburitsa pachena nyaya dzemirishonga yemudzimba. Mutambo uyu unosiririsa zvikuru sezvo uchirondedzera zvinonzi zvakaitika muchiredzi makore anodarika makumi mashanu apfuura. Mutambi mukuru munyaya iyi Molly anonzi airarama nekuita zvepabonde. Mumwe murume waakadanana naye anonzi akapindwa nemweya wakaipa ndokupisa imba yainge yakarara Molly. Izvi zvakaita kuti Molly afire mumoto uyu. Nekupindana kwemakore chipoko chaMolly chinonzi chakatanga kuonekwa mudhorobha reChiredzi zvikuru pabhawa rine mukurumbira mudhorobha iri rinonzi Chigara Pasi. Churu anoti kuwanda kwemirishonga yemudzimba kwakamupa shungu dzekunyora mutambo uyu aine chinangwa chekuratidza kuipa kwemirishonga idzi.
Vana vedu kana vachinge vanetsana kure kure koko kwavari kusina vana tete kusina vana sekuru kusina vakoma kana vanin'ina vava kusvika pakupererwa zvekuti vanobayana nemapanga kana kuisirana muchetura kana kusunga mumwe womudzipa kusvikira naafa. Iri rave dambudziko.
Mutambo uyu une munhu mumwe chete wechidzimai anonzi Chido Tenga. Tenga anoti vanasikana vakawanda vave kuroodzwa vari vadiki uye vachizoshungurudzwa nevarume vavo. Tenga anoti ari kufara zvikuru kuti mutambo uyu wavepo kuitira kuti nyaya dzemirizhonga dzirambe dzichitaurwa nenzira yakareruka.
Vazhinji vana vari kuendeswa kunororeswa nguva isati yakwana. Zvinoita kuti ini ndinzwe kufara chaizvo kuva ndiri kuita mutambo uyu waMolly Street nekuti nyaya idzi dzinobva dzataurika. Vanhu vakasiyana siyana vandinenge ndichiitira mutambo uyu vanobva vanzwisisawo nyaya dziri kusangana nevanasikana nevakadzi vatiri kurarama navo munharaunda yeZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare eKenya Chifamba vari kukurudzira vanoita zvemitambo kuti vabatsire kurwisa mirizhonga yemudzimba kuburikidza nemitambo iyo ine chinangwa chekuti mirizhonga idzi dzive shoma kana kusavepo zvachose.
Mitambo iyi inobatsira zvakanyanya nekuti veruzhinji vanomhanyirako vachida kunotamba vachida kunofara vachida kunoona asi pamwe chetepo vanenge vari kukurudzirwa kutsiurwa nekuoneswa kuti kodzero dzemadzimai nevasikana dzakakosha.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Zobo vanoti mitambo yakadai yakakodzera zvikuru kushandiswa kutaura zvinoshungurudza magariro evanhu nekuti inopa vanhu mikana yekudzamisa pfungwa pamwe nekunzwisisa zvinofanirwa kuitwa.
Saka play iri kuitwa yaMolly iyi inonyatsoburitsa pachena kuti vanhukadziwo vane kodzero dzavo ende dai isiri theatre production yanga dai chinetsa kuti bude senyaya mumanyuzipepa atinawo asi nenyaya kuti i theater theater yango fanana yatinoti the beast of burden inobuditsa nyaya dzinoshungurudza madzimai dzakasiyana siyana
mumiriri wechiredzi central mudare re national assembly varopafadzo makumire vanoti kushungurudzwa kwemadzimai mumirishonga yemudzimba inyaya inosiririsa zvikuru
nyaya yatinotarisira kuti mitambo yakaita samoli i ibatsire vanhu kuziva kuti mhirizhonga mudzimba haisiyo mhinduro kumatambudziko anenge arimo saka tinokurudzira kuti vanhu vose kana vachinge vaita kupokana ngavatsvage vayananiswe vayananiswe zvisina mhirizhonga mukati
mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti mitambo ine basa guru mubudiriro yenyika nekudaro hurumende iripo mukutsigira mabasa akanangana nebudiriro iyi kusanganisira zvinoitika mumagariro evanhu
munoona kuchiiswa zvinhu zvakaita kungana Arts Development Fund, National Arts Culture and Heritage Policy, Music Strategy, Film Strategy. Zvese izvi kuda kuedza kudonongodza nekugadzirisa kuti vanoshanda imomo zvivanakire zviendeke zvivape chouye. Saka ndodaka rehurumende kugadzira zvinhu zvakadaro.
Mutambo uyu uri kutarisirwa kutenderera matunhu ose enyika uchikurudzira kupedzwa kwemhirizhonga yemudzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.
Vamwe varimi vanoti vave kutanga kukohwa gorosi vachiti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira asi hurumende inoti gohwo regorosi mwaka uno richazadza matura. Mutori wedu wenhau Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunyange vakarima ndima yegorosi yakakura yaitarisirwa inoita mahekta zviuru zana nemakumi maviri neimwe kana kuti 121,000 hectares gohwo ravo richange rakaderera nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusawana mvura yakakwana nekuda kwemagetsi mashoma avakapiwa pamwe nekunonoka kubhadharwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa gore rapera dzavaitarisira kushandisa mukurima rimwe gorosi gore rino. Mumwe murimi wegorosi kuchitombo Rwizi vaJames Marowa vanoti kungoenda kwemagetsi kwakakanganisa kusvika zvakanaka kwegorosi ravo kunyange vainge vakarima mahekta makumi masere avainge vakatarisira. Mumwe murimi wekuBeatrice kumashonaland East vaEfrem Sose vanoti gorosi ravo rakashaya mvura yakakwana. Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvinonetsa kuda kufembera huwandu hwegorosi richawanikwa asi vanobvuma kuti varimi vakatarisana nematambudziko anosanganisira kushomeka kwemvura nekuda kwemagetsi aidzima nguva dzakawanda. Zvematunhu mudunhu remashonaland West amai Marion Chombo vanoti kushayikwa kwemagetsi kwakakanganisa kukura nekusvika kwegorosi mudunhu remashonaland West asi hurumende kubudikidza nemumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaEvangelisa Aritatos inoti yakatarisira kukohwa matani zviuru mazana matanhatu mwaka uno kana kupfuura. VaAritatos vanoti nyika yasvika painoti inokohwa gorosi rinoikwanira zvekuti hurumende inenge isatenge gorosi kubva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Russia neUkraine. Vari chachosi vanoti vachaziva uwandu hwegorosi hunenge hwawanikwa munyika yose mukupera kwemwedzi wambudzi. Hurumende inoti icharamba ichivandudza kurima kwemadiridziro kuitira kuti nyika iwane zvekudya zvinoikwanira. Mukuru weRussia vaVladimir Putin vakazivisa gore rapera kuti nyika yavo ichange ichibatsira nyika dzose dzaiwana rubatsiro rwechikafu kubva kuUkraine, izvo zvakaita kuti Zimbabwe iwane gorosi rinosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvematani pamwe nezviuru makumi maviri nezvitatu zvematani efotereza. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Studio 7 inokupai chirongwa chezvechitendero musi wesvondo wega wega. Apo tinokurukura nevemakereke akasiyana siyana. Kana muine vafundisi, vavhangeri kana vaparidzi vamunoda kunzwa kubva kwavari, kana mibvunzo iri pamusoro penyaya dzechitendero, tibatei panhamba dzewhatsapp dzinoti +12 202 465 4318. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Midza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muhupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Melody Gwangwara vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Women's Bureau. Tinokuchingamidzai nemufaro pari pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti mabasa api anobatwa nesangano renyiri reZimbabwe Women's Bureau.
Tinoita mibato yakasiyana kusimudzira madzimai nemuzveupfumi uye magariro. Tichishanda mumadistricts 35 munyika yose yeZimbabwe. Basa ratinonyanya kubata ndere kunyanya nezvekurima. Tinoitawo maprogramu anotarisa zvenharaunda, kuchengetedza nharaunda uyezve zvinotikanganisa nemachinjiro emamiriro ekunze yatinoti climate change, sekuziva kwenyu kuti madzimai mazhinji emuZimbabwe anorarama nekurima uyezve akawirwa nedambudziko reEl Nino. So tine mabasa akawanda atiri kuita kuti madzimai akwanise kuwana chouviri kuburikidza nekuvapa zvekudiridzisa yatinoti dripirigation. Chinhuko zvinotola akawanda kuitira kuti vakwanise kunge vachiramba vachienderera mberi nekurima munguva iri kuchinja mamiriro ekunze, mvura ichishayika, zuva richipisa zvakanyanya.
Madzimai aya ari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Madzimai ari kutambira zvirongwa izvi nemufaro zvakanyanya, nekuti zviri kuvarerutsira mararamiro avanga vachiita. Chokudya changa chava kushayika, asi nekuti pava nezvibhorani zvinoshanda nesola ende vakwanisa kuwana mvura yakawanda, zviri kuitawo kuti vakwanise kurima vachitengesa, vachikwanisa kupawo vana zvokudya uye kuendesa vana muzvikoro nekuchinja mararamiro emumhuri pamba chaipo. Uye zvechero mumhuri mava nemufaro mukugarisana, nekuti kazhinji kanooma upenyu munhunzinda munoita bongozo. Asi kuburikidza nekuvandudzika kwemabasa avo ekurima, zvichiburikidza nekubatsirwa kuchokuvaka, madzimai ari kufara zvakanyanya.
Munoshanda nemamwe masangano here?
Tinoshanda nemasangano akasiyana siyana. Tinoshanda nehurumende, tinoshanda nevatinoti madevelopment partners, madhona vanotipawo rubatsiro hwemari. Tichishanda uyezve nemimwe misangano yemadzimai iri muno muZimbabwe, kuti donzo redu rikwanise kunge richipararira matirimana ose ana matingakwanisi kusvika.
Pari zvino pane zvirongwa zvamakatarisana nazvo here munguva pfupi inotevera iyi?
Nguva pfupi inotevera tiri kutarisira kuparura gadheni ratinaro kwamutoko 5 hectares riri pamutemo, richange richinga richitungamirirwa naminista weministry of women affairs and community development, uyezve nemamwewo makurukota achange achipfukuta pamutambo uyu. Mishure maizu zuri charamba tishanda mnimango madiski kufumu zira kufuwa kwe jifuyo jidiki uye jekuri makuende uzeberi zechivani nuende rana nekuchinjo kuma mirigo yetu
pane jininga mpinyi shwa mungati mazimai varkuta urele kutivarkuta tisana nashu pari jino
jininga mpinyi shwa kanyanya jirukuta isana ni mazimai tangwa ino kuhusha eko kembura uye jekuwa mirwane upenyi nikutirubatiru watuno wana aliku kwa nisiku kukunje luchikuwa na mazimai wote ni naraunda kwa nisiku kutiba siro chini chikama hitimo chikama chukwa nisakuwa naroga siro so uzeni wao urukura mba uchila remira munaote kuwa na chukujika munaote kuwa na mbura hige ni marimiro achona alano baad ataza kuindiri ramberi nekuchimbura apana iyo je iyo unine rikindo ramba ichindo tukurea mwa nikuwa
vaninge wachida kuona mabasa amuru kuita vano kubata ipapi
vaninge wachida kutibata wakati mingi kakutuwa na kuna ofisi zaidi arimi njimboe yusa idu marare pa namba 43 sana mbiawayo mbiroba pa namba 29 mbiroba timigadi iyo zeta pa masesho wa media eni kwa nita kutuwa na pa facebook webi neti zimbabwe ene isteri pa facebook pa twitter ya tnoti ya taa kutuwa wani kwa nita kutuwa na pa zwbo pa instagram wani kwa nita kutuwa na vekari pa zimbabwe underscore winnings underscore zero zemta lindi ini kiliteke zimbabwe ene isteri
aiwa nguwa edu ndiyo ya itashanje ini njini Marvelous Mklanganya huye ndiri mu Washington.
Yashika nguva yakupinda muchirongwa upenyu wedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC nasi tine hurukuro na mambo Nembire va Clemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu remashana land central tichitarisa nzira dzavanoshandisa kukumbira mvura tichiona kuti yave nguva yekuti vanhu vagadzirire kurima tinogamuchira nemufaro muchirongwa wachedu changa mire nembiri
haya nino tenda na jonga kande miri magani hili mbure zimbabwe itareziwa kuti mabengu zirikana jitongo karameri nararo
mungati sana ngura kuti muno kumbira sei kuti mvura inai
choku tanga chandoda kutindi zimise wano huru zimbi mindi mwesa urandaka niri nara dino randino chonga sita zimu kusiana warikuma chodele lende wame itatika zalo kuma shindo wakito sika zalo kukuta urakwama itaka jonga kande miri mbura ino yakawa yaye gadiri kuti chichita mkwerera ili kukumbira mvura nima dende mare kuti kukumbira mvura ino zvikumbira ndotungamirira takatotanga urongwa hwacho takagara pasi nevandotungamirira masabhuku kuti tiunganidze zvimwe nechikwadi choita chiga chokuti tichikumbira mvura kubva kuna Musiki tichiteedza tsika dzedu mvura iyi tine nzvimbo dzatinenge takamisikidza dzinosvika nemidzimu hadzisi kwenepwere nzvimbo idzi dzinonzi madende maro dzimba dzatinovaka nezvikwanisiro zvechivanhu mapango hodzi hemupfuti nemunhondo nehuswa hwatopfirika hadzisi imba dzatinoita zvidhinha zvechingerengere kwete munogara machira nengoma zvinenge zvakatoichikwa kare
mune nguva here yamunofanira kunge muchibika doro iri
wawa watiri kugadzirira wekukumbira mvura haugone kusiuzo kupinda mumwedzi wembudzi nekuti tinenge tateana nepakaipa saka masvondo mairi iri yekupedzisera kumwedzi wembudzi watingadewo kutobva isu tinenge tisisakumbire mvura tinenge tatoita basa redu kare asi kana mwedzi wembudzi wapfuura tinozopinda zvedu munana gumigurumu taakukumbira mvura yacho asi tapfuura mwedzi wembudzi
ndiani anozobika doro irori changa mire nembiri
doro ratinobika iri rinobikirwa mumahari tinoenda pasi pemuhacha rinoongererwa vanobika berei ndo vandingati vanenge vaguma kubereka kwete vana vadiki vachiri kutamba nemwedzi mumwedzi yakana ndataura kudaro kwete havabvumirwe uyezve hatibvumirwe kuti kunzvimbo dzatobikira wawawo kuitwe nyaya dzeupombwe kana kuti kuzorwe mafuta anonhuhwira kana kuita zvimwe zvinongererekana zvinoenderana nechirungurungu hatibe siko dzainge dzichigedziswa ikodzo dzinofara kure mvura kazhinji yatinobikisa wawayo uwowo haitocherwa pese pese inobva mutisipiki tinotiziva ichicherwa nemukombe asi zvese izvi tinozvitungamirirwa nemhondoro ndedzinoutira kwedu kwangu uku ndinyambura svikiro rangu guru rinonzi hambuya akaseva vanozikana chaizvo ndo vanoita basa iroro rehwawa hwokukumbira mvura asi regainditi vajonga taakupesana nechivanhu nenyaya yekuti kune chinonzi climate change asi isisu pachivanhu chedu vajonga vandemiri ndechekuti kana nyenje dzaakurira nemhere dzaakupfungudza totoziva kuti makaoko kunayo kwezhizha waakuswedera pedyo mhepo tinoiteya tinonyatsoziva kuti pari zvino kana mhepo ichivhuvhuta ichienda kumavirira mvura ichiri kure asi tinozoona kana mhepo yaakudzokera kumabvazuva tozova kuti mvura yedu yaapedyo kunayo nenzaniso yokuti tinowana mvura wegore riratinenge tinawo mwaka unowanikwa kubva kurarama kwedu mazhanje akabereka here neuwandu hwawo asi apa pane tsambati here matohwa akamira sei nzenze dziri kurira here kunyange dzakaurayiwa zvazvo ibova rinotiratidza kuti mwaka uno hauva kumira zvakanaka hatigadzirirei nekuerera zvakasimba
manga makateerera kuna mambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri pahurukuro yedu yekunayiswa kunoitwa mvura mutsika dzechivanhu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya vateereri tinokuzivisai kuti chishanu chega chega tinokupai chirongwa chemimhanzi Woza Friday tichikurukura nevaimbi vakasiyana siyana zvikuru vachiri kusimukira tichikupai nzwisa yemimhanzi yavanenge vachibura vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kudoma vaimbi vamunoda kunzwa kwavari tibatei panhamba dzenoti +1 202 465 0318 chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvoshushikana nematanho ehurumende yenyika iyi ekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika munyori wemitambo nekuvaraidza vanhu ane mukurumbira peter churu orumbidzwa mushure mekuburitsa mutambo wechipoko unonzi molly street vamwe varimi votanga kukohwa gorosi asi vachinyunyuta kuti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira mwaka uno tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pawww.voashona.com ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.